Zvinonzi pamuka pakapwanywa pamatare amajistrate muHarare nhasi zvamboita kuti kutongwa kwenyaya kumbomiswa kwemaawa anokwana mana. Mukuru wemamajistrate muHarare vamishrod Guvamombe vaudza Studio 7 kuti pane midziyo yemumatare yabiwa pakupwanywa kwaitwa pamatare apa.
Ndokuti pakapazwa usiku wapera paHarare Magistrate Court parotonoro pa54 mbavha yakapinda nepawindo yakabvisa maglazi pawindo yakapinda mukati muofisi nepareception area yeparegional court. Pakabva pabiwa kombiyuta neprinter zviri worth about 1500.
VaGuvamombe vati vasvitsa nyaya iyi kumapurisa ayo ambovhara mikova yematare kwechinguva.
Nyaya yakamhangarwa kumapurisa, taimhangara kumapurisa kuseni kuno. Mapurisa ari kufeyafeya nyaya, hatisatanyatsoziva kuti zvakanyatsofamba sei, hatiri mumaoko memapurisa nyaya.
Kunyange vaGuvamombe vasina kutaura zvakawanda, vamwe vashandi vepamatare apa vasina kuda kutaurwa mazita avo pamhepo vaudza Studio 7 kuti kubiwa kwaitwa zvinhu izvi kunogona kukonzera kuti dzimwe nyaya dzanga dziri mumatare dzitadze kutongwa zvakanaka kana kuenderera mberi. Tichiri mumatare, mutongi wedare raMajistrate Vatendai Mawe nhasi vabvumidza vaSamson neRwande nevamwe vatanhatu vanove nhengo dzeMDCT vese kuti vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Hurumende iri kupomera vane Rwande nevamwe vavo ava mhosva yekukonzera mhirizhonga pamuzinda weMDCT paHarvest House pazororo remagamba mushure mekunge varwisana nemapurisa ekanzuru akaenda pamuzinda weMDCT apa achiti pane munhu wavaitsvaga anotengesera mumigwagwa wavaida kusunga akatizira pamahofisi eMDCT aya. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vasungwa ava vanzi vabhadhare madhora makumi mashanu pamunhu wega wega uye kuti vasvitse mapasipoti avo kudare pamwe nekuti vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga. Mune imwewo nyaya, zvinonzi pawanikwa magrinedhe maviri panze pebhanga reFBC riri panosangana migwagwa inoti Nelson Mandela naLeopold takawira nhasi mangwanani. Zvichakadai magrinedhe aya abviswa asi mutauriri wemapurisa amai Cherity Charamba vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.